This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 14/2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inopedza musangano wayo wepagore weruzhinji vasingazivi zvisungo zvakabuda pamusangano uyo. Bato reZAPU rinotadza kuita kongresi yaro nepamusana pekushaya mari. Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitai dzamara vanoremekedzwa nemubayiro wekurwira kodzero munyika. Tine hurukuro nemudzimai wavo amai Shefura Dzamara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vanoti zvisungo zvezvakabuda pamusangano webato iri wepagore zvichiri kunyorwa uye zvichaziviswa veruzhinji munguva pfupi inotevera mushure mekunge zvambozeiva nevakuru vebato. Asi pazvisungo apa ndipo pachajeka kuti ndechipi chikwata chinenge chava nasimba pazvikwata zviviri zvinonzi zviri kurwisana kutora chigaro chemutungamiri webato vaRobert Mugabe. Pane chikwata chinonzi Generation 40, icho chinonzi chiri kuda kuti amai Grace Mugabe vatore chigaro chekuva mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato kubva kune mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuitwa pakatambirwa chisungo chekuti vadzokere kuchikamu chebumbiro pabato chekare chekuti mumwe mutevedzeri vemutungamiri webato ave munhukadzi. Asi chikwata chinonzi chinotsigira vaMnangagwa chinonzi chinoti chinoda kuti mudzimai uyu abve kuZAPU rwendo runo. Panewo zvisungo zvakaitwa nevamwe vakarwa hondo zvekuti chigaro chavasevhia kasukuere chezvekuronga bato chipiwe munhu akarwa hondo yerusununguko. Asi vaMugabe vanonzi vakaratidzawo kumusangano uyu kuti vakuru vemauto, mapurisa nevasori vave kupindira munyaya dzezvekuti ndiani achatora chigaro chavo. VaSimon Kaya Moyo vati havana zvakawanda zvekutaura nezvenyaya iyi. Asi mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vabva vati mudzimu waro bonga kuwana hukudzichirwa. VaGutu vanoti vagara vachitaura kuti mauto ngaabve mune zvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Isu sevebato guru reMDC rinotungamirirwa nababa Morgan Tsvangirai tinonzwa kutenda zvikuru nokufara kuti zvataigara tichitaura kubva kare kare pakafomiwa bato redu kubva muna 2000 June patakatanga kuti participate mumaelections munyika ino yedu yechipikirwa yeZimbabwe. Taigara tichitaura tichikombirina isu kuti mapurisa, masoja nevasori veCIO vanowanika vachiita zvematongerwo enyika kunyanyanyanya vakamirira kuti vakatsigira bato reZANU-PF. Vamwe vacho vanenge vakatopfeka ZANU-PF regalia unotovaona pamarhadhi vachiita maslogan vachiimba apa zvavanenge vachiita izvi hazvibvumirwe nebumbiro romutemo. Nokuti bumbiro romutemo wedu weZimbabwe rinoti iro vanhu vanenge vari musecurity services vangava vanopfeka uniform semasoja kana mapurisa kana vasingapfeki sivaya vamapurisa vechitikitifa kana kuti maCIO agents havafanyirwe kunge vachiita zvematongerwo enyika. Zvino tinofara chaizvo kuti hava Mugabe vazozvionera kuti zvatogara chitaura izvi kuti hazvina kunakira nyika zvazobuda pachena nokuti vaona kuti pati yavo yavondomoka factionalism iri kukushidzirwa nekuti masoja nemapurisa navo vakadaro vakiita zvematongerwo enyika.
Asi zvinenge zvichifamba sei kuti nekune rimwe rutivi vamugabe vari kuti vechiuto nevasori nemapurisa havafaniri kupindira munyaya dzebato ravo, nekune rimwe divi vamwe mubato ravo vakaita sevakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotofanira kutopiwa zvinzvimbo mudare repolitibiro rebato iri, uye ivo vakuru vacho vemauto vanga variko kumusangano wacho weZANUPF?
Blessing, apa zvongotaridza kuti musharukwa vamugabe vakura. Zvimwe zvovoita nokutaura zvotaridza kuti pamwe vanenge vasingatozivi kuti zviri kuitika mumba mavo, mupati mavo chaizvo ndezvipi. Nokuti takaona isu takatarisawo pazvivhitivhiti paTV, tikatoona masecurity chief ose varipo, maarmy commander vechipurisa vana chihuri vana perenziri variko vari pagungano rezvematongerwo enyika yeZANUPF. Apo zveivo voti vamugabe vokomburena kuti maakuwanikwa muchiita nyaya dzefactional fighting ndi maakukonzeresa. Zvongoreva izvo kuti zvavanotaura ivo vamugabe nezvinoita vamwe vavo vebato ravo hazvipindirani.
Mutauriri webato reMDCT Vaobert Gutu vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mumiriri wegokwe nembudzi yamudare reparamende uye vari nhengo yeZANUPF vaJustice Meyer Wadyajena, ava vakasungwa nemugovera vamiswa pamberi pedare ramajistrate kuVictoria Falls nhasi vachipomerwa mhosva yekutuka mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamwe nenhengo yeZANUPF vaJimai Muduvuri. VaWadyajena vakasungwa pakupera kwemusangano mukuru weZANUPF wakaitwa kuVictoria Falls mushure mekunge vamhangarirwa navamudhuvuri vachiti vavatuka pamusoro pemufananidzo waamai Mugabe wakanga wakanamirwa pamotokari yavo. VaWadyajena vanonzi vari kuboka reZANUPF rinotsigira vaEmerson Mnangagwa, uye vamudhuvuri vanonzi vari kuchikwata cheG40 icho chinonzi ndechaamai Mugabe nevamwe. Gweta ravaWadyajena vaGive More Muviringi vaudza Studio 7 kuti vaWadyajena vari kuramba mhosva yavari kupomerwa uye vabhadhariswa mazana masere emadhora semari yechibatiso. Vanzi vadzoke kudare musi wa5 mwedzi unotevera. Bato reZAPU rinoti harichakwanisa kuita musangano waro mukuru weCongress uyo wanga uchifanirwa kutanga mangwana muguta reBulawayo. Mutoro wedu wenhauta Uraishava anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri webato reZAPU mudunhu rekuChamhembe kwenyika vaiPitule Maphosa vabvuma kuStudio 7 kuti musangano weCongress yavo wanga uchifanirwa kutanga mangwana uchaitwa. VaMaphosa vati musangano wave kuzoitwa uchaitwa nemusi wechina, uye uchange uri wevakuru vakuru vebato iri vanobva kumatunhu akasiyana siyana wekuti vazive zvirongwa zvemusangano kusanganisira kuti Congress ichaitwa rini.
Ichokwadi, Congress yedu yatanga ichifanira kubata kubva musi wa15 kusvika musi wa17 December. Haina kuzobudirira semarongero anga aitwa, but zvisinei tichaita musangano musi wechina 17 December watinodaidza kuti policy consultative meeting. Zvinoreva kuti tataungrade Congress yedu to a policy consultative conference, asi hazvireve kuti hatichabata Congress yedu. Congress yedu ichaveko gore rinotevera here. Zuva racho ticharwana mushure maMarch wa2016 apo National Executive yedu ichange sangana neNational People's Council vareporta kuti magadziriro eCongress ari kufamba sei.
Congress yeZAPU yange ichifanirwa kuitwa iyi yange ichizove yechipiri kubva pakaitwa Congress yekutanga muna 2010 mushure mekumutsurudzwa kwebato iri. VaMaphosa vati chinhu chikuru chatadzisa kuti Congress iyi ibudirire inyaya yekuti bato ravo rashaya mari yekuunganidza nhengo dzinosvika zviuru zvitatu zvinenge zvichifanirwa kuve pamusangano wakadai sezvinotaurwa nebumbiro rebato iri. Vati bato ravo range richida mari inosvika mazana maviri ezviuru zvemadhora kuti riite gungano iri, asi havana kuda kutaura kuti vange vakwanisa kuwana mari iyi kusvika pari zvino.
Nhasi unotatadza kubata Congress yedu. Yes, ichokwadi inyaya dzemari, but munozvizivawo kuti ZANUPF iyo yakabuda muZAPU muna 1963 ndiyo yapondaponda ikonomi yedu kusvika pairi nasune. Vanhu vedu havachakwanisa kuti vatifund maparty activities because ZAPU haina madonors ino vimba nema members ayo kuti vakabvisa chavanobvisa dhora iroro kana $2 tofunda mama programs eparty zvakapari zvino havasi kukwanisa kuti vabhadhare mari idzodzo.
Bato rezapo rakamutsurudzwa nevamwe vanhu vaive vasingagutsikane nechibvumirano chemubatanidzwa chakaitwa muna 1987 pakati pemutungamiri wezapo Mushaka Bvuva Joshua Nkomo nemutungamiri wezano PF vaRobert Mugabe chekubatanidza mapato maviri aya kuti ave bato rimwe chete. Vadhumiswa Dhavengwa ndiwo mutungamiri wezapo pari zvino. Chimwe chezvinyunyuto chine vanhu vezapo inyaya yekuti vanoti hurumende yezanu PF yakapamba midziyo yebato iri inosanganisira mapurazi, dzimba nemahofisi. Studio 7 haina kunzwa divi rezanu PF panyaya yemapurazi, dzimba nemahofisi zvinotaurwa nezapo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa akatsakatika vaitaidza mara vakaremekedzwa zvikuru nemusoro chishanu chapfuura nekuwaniswa mubayiro wekurwira kodzero dzevanhu pamabiko akaitwa nesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights. Vadzamara ava vakasvitsa mwedzi mupfumbamwe vapambwa nevarume vashanu vasingazivikanwe vakawana mubayiro weOverall Human Rights Defender of the Year, zvichireva kuti ndo vakaonekwa sevakarwira kodzero dzevanhu zvakasimba kudarika vamwe. Vamwe vanonzi vakawana mibayiro ndimuzvare Jesse Majome veMDCT vanomirira Harare West muparamende. Ava vakawana mibayiro muviri pamwe nemutevedzeri wemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe. Ava vakawana mubayiro weHealth Activist of the Year kuburikidza nekurwisa kwavo chirwere chegomarara. Tabata mudzimai wavadzamara amai Shefra Dzamara kuti tinzwe kuti vanotambira sei kuremekedzwa kwemurume wavo.
Chiri chakatifadzawo nekuti takaona kuti vanhu vakaona kukosha kwezvakaitwa naitai Dzamara vakawanikwawo vachimupawo award.
Tinoona kuti award kana kuti mubayiro uyu uri kuuya mwedzi mipfumbamwe itai apambwa nekutsakatika, munonzwa sei?
Chokwadi, zvinhu zviri kundishungurudza, zviri kundirwadza kuti wave mwedzi mipfumbamwe itai tisikuziya kwaari, zvinhu zviri kushungurudza zvakanyanyisa semhuri. Asi tichingoteerawo nevakachindochegura vakaona kuti itai aitawo zvinhu zvakakosha mukati meimwe nyika yeZimbabwe.
Zvinhu zvamanga muchitarisirawo here kuti vadzamara vangawaniswa mubayiro wekurwira kodzero dzevanhu nebasa ravaiita? Maimbofungirawo here kuti ringasvika pakuti richerechedzwe kudai?
Tangatisungambozvisimbirawo kuti zvingacherechedzwe kudai.
Asi muchine tarisiro here yekuti munokwanisa kungomuka rimwe zuva vadzamara vachingofambawo vachidzoka kumba kumhuri yavo?
Tarisiro tinayo zvikuru yakanyanyisa kuti tichai tichamuona.
Pane humwe hurongwa here hwamuri kuitawo hwekuti munge muchiedza kutsvaga kuti vadzamara varipi kana kuti masvika papi nekutsvaga kwavari?
Ndofunga unokwanisa kupindurwa naPaxton Dzamara.
Asi imiwo nemhuri mugere zvakadii tichitarisawo nguva yareba kudai vadzamara vatsakatika?
Izvinhu zvakatomera zvisingaito zvemudu washanduka nekuda kwekuti itai hapo nyanga ari muriritiri wemhuri. Zvinhu zvatoshanduka, hazvisina kunyatsomira zvakanaka.
Pane mamwe mapoka anga achimbobatsirawo nechikafu nezvimwe zvakadaro, muchiri kukwanisa here kuzviwana?
Zvinezvi zvakuti nechekukwani vanhu kana ndofunga vanoitawo nekuti wamwedzi wechinaini zvinhu zvacho zvatotomera because takungorarama sevapedi.
Tatarisana nezoro rekrisimusi, imiwo zvii zvamuri kuitawo saamai Dzamara?
Isusu gore rino hatina Krismasi.
Vanga vari mudzimai wemurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika vaitai Dzamara amai Shefra Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ongorore mashandiro anoita mabhanga pamwe nemamwe makambani anoita zvemari, kufambisa mari pamwe nemasangano anobata mari dzemudyandigere inoratidza kuti vanhu vakawanda munyika vave kuchengeta kana kutumira mari nemakambani embozhanhare sezvo vasina chivimbo nemabhanga. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi iyo yakaitwa nesangano re United Nations Capital Development Fund, Center for Financial Regulation and Inclusion, kana kuti CENFRI yeku South Africa, pamwe newe Finmark Trust, inoratidza kuti uwandu hwevanhu vave kushandisa mbozhanhare kuchengeta nekutumira mari kana kugamuchira mari wakura nezvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana mukati memakore maviri apfuura. Ongororo iyi inotiwo uwandu hwevanhu vari kushandisa mabhanga huri kudzikira, uye kunyangwe vamwe vane maaccounts kumabhanga havasi kumashandisa zvekuti mabhanga mazhinji ave parumandanzombe. Vachitsanangura zvakabuda muongororo iyi, mumwe mukuru weCENFRI vaHeini Beister vati izvi zviri kukonzerwa nekuti veruzhinji havafari nemari dzavanobhadhariswa nemabhanga, uyewo nemari dzavanobatirwa kana vachinge vaisa mari dzavo mumabhanga. Kurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vatiwo vemabhanga havasi kuda kusandura mashandiro avo, kunyange hazvo zviri pachena kuti zvinhu zvasanduka sezvo vanhu vazhinji vasiri mumabasa. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi nemabhanga vaMike Nyamazana vatiwo mari dzinobhadhariswa nevemabhanga ndidzo dziri kuita kuti vanhu vashandise mabhanga epambozhanhare akaita seEcoCash, kunyange hazvo makambani aya achivabhadharisa mari yakawanda zvikuru.
Pane zvisati zvanyatsomira zvakanaka ndezvekuti izvo mabhengi nyangwe ari kuedza zvavo zvavari kupa vanhu vari kutsvaka mari hazvisi kuwirirana nezviri kutsvakwa nevanhu. Ndodambudziko riripo pamusana pekuti maumbirwo akaitwa mabhengi ndeyekuti iwo vanotoda kuti vapote vachichaja mari yekuti kana ukange wavhura akaunti navo pane mari inonzi yekubata akaunti inongochajwa pamwedzi pamwedzi, zvisinei nekuti washandisa akaunti yako here, waisa mari akaunti hauna. Iro ndo chinhu chiri kunyanya kutsutsumwa nevanhu, ndo zvichaita kuti vanhu vaende kumamobile money transfers.
VaSimplex Manango vauze Studio 7 kuti vanoshandisa mbozhanhare yavo kutumira kana kutumirwa mari, nekuti izvi vanokwanisa kuzviita chero nguva uye hazvinetsi sezvinoita mumabhanga.
Despite kuti macharges akawandisa, I think kuti using zvakaita sanana EcoCash nana TeleCash zvino improve access and convenience in terms of you don't have to wait for my queues my banks in order for you to access your money.
Munyori mukuru musangano runomirira vanotenga nekutengesera kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association vaAugustine Tawanda vanoti kunyange hazvo vari kushandawo nembozhanhare, chishuo chavo ndechekushanda nemabhanga, uye vari kutaurira nawo kuti akwanise kushanda nenhengo dzesangano ravo.
Pari zvino mamobile operators ari nani, but kwatiri kuenda isu seorganization takatoona kuti zvakatinakira kusenza nemabanks, because isu tasvika pastage yekutotaura nemabanks toda emacore branded product and vakabvuma kuti macore branded products. Saka zviri nani kwatiri kuzosenza nemabanks because tinoite card rinotaura isusu ukama hwedu nebank.
Mabhanga munyika anoda kuti munhu aratidze umbo hwekuti anoshanda kupi nekuti ane pekugara here kuti avhure account, zvakare haabvume kukweretesa munhu mari kana asina chibatiso chakaita semba kana midziyo yakaita semotokari nezvimwe. Zvikamu makumi maviri nechidimbu kubva muzana zvevanhu vese munyika yese ndivo vane maaccounts kumabhanga, izvo zvave kuita kuti mabhanga ashaye basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Referendum yekuvhotera bumbiro idzva yapinda muzuva repiri muCentral African Republic mushure mekurwisana kwakasiya vamwe vanhu vafa munzvimbo dzakaita kunetsana. Sangano reRed Cross rinoti vanhu vashanu vakafa nezuro, ukuwo vanhu vanosvika makumi maviri vakakuvara mukuridzirana pfuti kwakaitika muguta guru reBangui. Mauto emuNigeria akauraya nhengo dzechishiite Muslim mushure mekunge nhengo idzi dzarwisa mauto aiperekedza mukuru wemauto muNigeria. Islamic Movement of Nigeria inoti mauto akauraya nhengo dzayo dzinosvika mazana matatu muguta riri kumaodza nyemba kweguta reZaria mudunhu reKaduna. Asi mamwe mashoko ari kubuda anoti vanhu vakaurayiwa havadarike makumi maviri. nyanzvi mubazi rezveutano inoona nezvekutapurirana kweHIV AIDS kubva kumadzimai kuenda kumwana mucheche Dr. Angela Mushavi vanoti pane zvinhu zvizhinji zvingabatsira nyika zvakabuda kubva kumusangano mukuru weInternational Conference on AIDS and STIs in Africa kana kuti ICASA uyo wakapera muHarare nguva pfupi yapfuura. Dr. Mushavi vanoti nyanzvi dzepasi rose dzakakwanisa kuziya nzira dzingabatsire mukupedza zvachose dambudziko reHIV AIDS. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naDr. Mushavi pamusoro pezvakabuda kumusangano weICASA.
Tinongoti kumusangano weICASA wakati pamanyukunyuku chaizvo senyika, because musangano uyu unounza vanhu vakasiyana-siyana kubva pasi rese. PaICASA 2015 tingangoti isu takanga tiine nyika yeCuba. Cuba inova ndiyo nyika yakatanga kupiwa certificate neWHO, World Health Organization, vachinzi izvo vadzikisira kutapurirwa kweutachiwana kubva kuna mai kuenda kumwana. They have eliminated. Saka tingangoti kwambiri ini chikuru ndechekuti kuvana ngatidzivirirei utachiwana kuvana. It's a take-home message yatakawana isu kubva kuICASA. Uyezve pane zvimwe zvakanyanya kutaurwa zvakatiwa ndei. Apa handingangodari ndakanangana nemaWHO guidelines akaburwa gore rino ra-2015. Ekuti iko munoziva kuti pamadzimai tangataa kuti mudzimai akaita HIV positive kana aine pamuviri anobva atangwa pamaantiretroviral medications kweupenyu hwake hwese. Apa tichiitira uku utano hwamai uyezve nekuti utachiwana hweHIV husatapukire kumwana. Zvazvimwe zvatakanzwa isu nebudziro yemaWHO 2015 guidelines ndeyekuti chero munhuwo zvake, chero musikana, chero mukomana, chero baba, chero mai vakatestwa vakaita HIV ngavabva vatangwa pamushonga tisina kumbomirira kuti varwara kana kuti CD4 count yavo yaderera.
Pazvisungo zvakabuda pamusangano uyu, ndedzipi nyika pasi rose dziri kuita zvakanaka?
Tingangoti chero isu seZimbabwe senyika taita progress yakasimba zvikuru kuti vana vane utachiwana hweHIV vaite vashoma. Saka ndinoda kutangawo nekukurudzira nekutenda basa riri kuitwa nehurumende yedu kuti utachiwana husaende kuvana, reprevention of mother to child transmission. Takanangana naizvozvo isu tingati takaona Minister of Health weSouth Africa akauya. South Africa iri kuita zvinodadisawo chaizvo nenyika dzakaita seNamibia nana Botswana nana Swaziland nedzimwewo nyika. Apa ndiri kutaura nyika dzakanyanya kushushikana nechirwere cheHIV. Tinoziva hedu kuti kune dzimwe nyika dzekumadokero pamwe nyaya idzi dzinenge dzakaderera, asi apa ndiri kutaura nyika dzakanyanya kubatwa zvikuru neutachiwana hweHIV. Saka takatowanawo kurudziro kune dzimwe nyika dzinenge dzine zviri kuita zvatinofanirwa kudi kutedzerawo isusu senyika yeZimbabwe kuitira kuti tiite generation yevana isina utachiwana hweHIV.
Dr. Angela Mushavi, nyanzvi mukutapuriranwa kweHIV kubva kuna amai kuenda kumwana vanga vachitaura parunhare vari muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Hurumende yeZimbabwe inoti iri kufara nezvakabuda kumusangano wekuziya kushanduka kuri kuita kunze wakaitwa muParis kuFrance. Musangano uyu wakapera nyika dzichiwirirana pamusoro pematanho anofanirwa kutorwa kuitira kuti kuchinja kwemamiriro ekunze kugadziriswe. Zimbabwe yainge yakamirirwa kumusangano uyu nemakurukota ayo kusanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vakaudza musangano uyu zvaitarisirwa neAfrica yose panhaurirano dzaiitwa. Vakasara vari kumusangano uyu ndedzimwe nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze pamwe navaPrince Mpazviriwo vanove munyori mubazi rinoona nezvezvakatikomberedza. Sandra Nyaira weStudio 7 ataura navaMpazviriwo kuti tinzwe zvakabuda kumusangano uyu.
Nyika dzakawirirana kuti tiri kuda kuderedza zvinokonzera kuti pave nemaemissions iwayo. So tinogutsikana kuti tikaita sekuwirirana kwatakaita kuti tichadzikisa to 1.5%. Zvinoita kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Pane here zvamakaona zvinganzi zvibatsiro zvichange zvichipiwa kunyika dzekuAfrica nedzimwe dzekune dzimwe nyika dzisiri kubudirira kuti vanhu vadzo vakwanise kukurira nyaya yekuchinja kwekunze?
Tikatarisa zvakabuda mumusangano uyu, zvino tanga ku tizvichisedza mugore rekubva 2020 tichienda mberi. Saka kana tichitarisa zviri kumberi ikoko pari zvino makore mashanu kumberi tisati tasvika ikoko, tinovimba kuti kana vanhu vakaita semavimbisiro avo nesuo tinenge tichiongorora kuti zvatakataurirana zviya zviri kuitika here, mari dzacho dzinogona kuti dziuye. Asi tichine kugunun'una kuti isisu venyika dzisina kubudirira tiri mumashure yezvino mvura ichanaya yakonzereswa nenyika dzakabudirira. Saka tinenge tichidawo kuti venyika dzakabudirira vacho vawane zvavanokwanisa kuita nenyaya yekuti isisu tiri kurasikirwa nezvakawanda isu tisirisu takakonzeresa.
Idzo nyika dzakaita seZimbabwe chekupedzisira pane here chadzinokwanisawo kuita mukubatsira kuti musvike pane chibvumirano chekuti zvinoiswa mudenga zvinobuda munyaya yedevelopment zvinge zvisinganyanyokanganisi mamiriro ekunze?
Tagara tine muno munyika kuti muone kuti tiri kutoseenza zvakaomarara. Ndiyo saka pane bazi rehurumende inonzi ministry yakamirira inotarisana nezvekunze, inotarisana nezveenvironment. Izvozvo zvakaonekwa kunzi tikasave nebazi rinoongorora kana kuti tinogadzirisa nyaya idzodzo zvinhu zvedu hazvizobuda zvakanaka. Saka takatotanga senyika yeZimbabwe sehurumende kutotarisana nezvinhu izvi kuti tigadzirise.
VaPrince Mupazviriho ndiwo munyori mubazi rinoona nezvakatikomberedza. Vanga vachitaura vari parunhare muHarare naSandra Nyara weStudio 7.
Vatsigiri vechikwata ichi nhasi vanga vachionekwa vakapfeka nguo nhema dzakasangana nechena kuratidza kukunda kwavakaita mushure megore rakatanga risina kumira zvakanaka kuchikwata ichi. Vatichaona Jeko, avo vanogara muWarren Park muHarare, vanoti zvanga zvisingaite kuti gore rese ripere vachingochema semaimbirwo akaitwa nemuimbi ane mukurumbira Killer T.
Gore rese tichingochema zvino zvatotifambirawo ende kocho vatanaye anenge atoimprova 5 games in a row.
Iri kutevera ndiyo manzi yaKiller T iyo vatsigiri vaHighlanders vari kuimba mushure mekukunda kwechikwata chavo nekutora mukombe uyu. Boso yakakunda Chicken In 1-0 nepenalty yakabva kuna Ralph Matema. Iyo murairidzi weChicken In Joy Antipas ari kuchema kuti yanga isiri penalty. Mumwe mutsigiri wechikwata chine mukurumbira ichi vaDenboy Hamandishe vanoti vari kufara zvikuru kurova Chicken In iyo ine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League.
Awa zvinofadza zvinoratidza kuti isusu we are the king of Matabeleland. Yeah, even though Chicken In yakambo tora zvayo league, but muri mubruwa yemo mutaprova kunge isusu tiri vanhu vakuru tikatasa type of player tachitamba nemashanzi dzataluza tingaita hwina imagine yakakura plus gore rinorapera list ine cup yatatinayo.
Mumwe mutsigiri waHighlanders vaLove Mumajecha vanoti kunyange zvanga zvakaoma gore rino vapedza vachiratidza kuti vane mungo zvekuti gore rinouya vari kutarisira kutora mikombe yese iri munyika iyo inotambirwa mumutambo wenhabvu.
Ndiri kuzwa kufara ende ndiri kutarisira kutora mikombe dzese panguva iri kuteera.
Mukukunda kwayo Highlanders yakawana mari inoita iyo zviuru makumi masere zvemadhora, Chicken In ikawanawo zviuru makumi mashanu zvemadhora. Izvi ruri kureva kuti mumwaka wenhabvu wakapera nezuro Chicken In yawana mari inoita iyo zviuru zana nemakumi mashanu emadhora mushure mekupiwa zviuru zana apo vakatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati anga achitaura pamusoro pekukunda kwakaita chikwata cheHighlanders chichisimudza mukombe weEasy Call mushure mekurova chikwata cheChicken In 1-0. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa zvakaitika pamusangano wepagore weZANU PF. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Marvelous Muhlanganya uye naSandra Nyaira.